Titus Sports.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Sandak yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vajohnson madhuku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
If both ministries need evidence to substantiate that is there.
Kana muchida umbo woti nawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unaona munhu akapedza muna 2020 atova pabasa asi akapedza muna 2018 asina basa.
Vamadhuku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda.
Vamwe vakaita samai Elina Shirichena,
nhengo yeZanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands, vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kunodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
There have been accusations of corruption in
the uori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vari mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge iine vana makumi maviri, Asi parizvino makirasi aya ane vana makuma nomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa vakati parizvino. Pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura asi vamwe vakapedza kare vachishaya vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita sescience nemaths zvisina varayiridzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers at form 5 and 6. And the critical shortage
is known as no control of the mabasa mashoma. Asa hapana umbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa. Tinodziongorora nekuti hatidi uhori sehurumende.
Panyaya yekuRwanda, vamasanga vati Zimbabwe ine varayiridzi vakawandisa. Vatiwo pane urongwa hwekuendesa varayiridzi kukata neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed in 2017
ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaoni chakashata pachirongwa ichi vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa choko muhomwe kuti vapinde basa vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarayiridzi varipo uye zvekuti vatowedzera kutrena vamwe kuti nekuti tiro tikatiimploya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekuRwanda ichero vanenge vazonzi vaende tiri kunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chiri kunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava. Tichitarisa kuti hurumende yeRwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varayiridzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumana kana kuti 140,000 uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi dzivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd summit kuDRC nhasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti avisa chigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHeg G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCovid-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakazeyawo nyaya yekusagadzikana muEswatini ikati nyaya iyi izeyiwe netroika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo reSADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania Vajikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wepanel of elders vachitevedzerwa navaParamiswamy Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare reHouse of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. SADC yakati haisi kuzotora divi panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. SADC yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedano reSADC panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainterests eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi, kana kuti ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Paifanira kuitwa sei semaonerenyu?
Sadofungidzira kuti utungamiriri weSADC waifanira kutipa clarity panyaya yekuti ivo vanofunga kuti roo yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani, zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember, tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi I think yaifanira kubuda zviri pachena seregion.
Kuti kudii vamutandiri?
Kuti isusu roo yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo, zvisinei nangana. Taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadressa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica, chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo dzedare reparamende reCongress dzasvika kuKenya kunoita musangano nevakuchangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo idzi. mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa amai Meg Whitman vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. Zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Mukuzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vatumisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwayo kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya, handiti maobserva anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
America iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
America inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzo idzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzokuAfrica zvokusawisisana, nokuti tikatarisa matongerwo eAmerica sarudzo dzomuAmerica padzinopera, hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndo pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai zveAmerica jechetere redu. Demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka America tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndokwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inohutungamiriri yakaita seAmerica, ndiyo leader kana kuti mukuru mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndo pano panoonekwa mukuru hweAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu. America munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu, zvichireva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzapana kurwisana. Ndo panokwana America ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezve kuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaiti vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo. Munoona zvichizochinja mabudira zvakaita musarudzo herezvi?
Handioni zvichinja mabudira zvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira, ivava vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika, ndovo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa vanenge vaino umbowo here, kana vano umbowo hwacho ngahukava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vaElliot Masocha muzvinafundo vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chipararira munyika. Banzi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirikwiti rakatanga kupararira kuManicaland, asi pari zvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano Air Commodore Jasper Chimedza, avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira narembozha yavo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Hongu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare, chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubayisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regwirikwiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanyikaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regwirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Idambudziko guru ratiri kuona nderekuti nevamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanyanyanya echipostori vasingabayise vana, ndingadayira kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana, vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo, izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Pakare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo, kunyanyanya kumanyikaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo. Vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanyanya rezveutano, vatinosangana nevakuru vemakereke ivavo tiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti takamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo, tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndewokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvino izvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya, vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoitwa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngave vachisusumidzwa vachipuwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kukurudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasevenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra, vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders, nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nhengo yeZANU PF vaJustice Meya Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yeCotco vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. zvichakadaro bato rinopikisa Citizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi richichema chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 13 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. ZANU PF iri kutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyangwe hazvo pachifanira kuitwa sarudzo vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeTriple C vaClifford Hlatshwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
ZANU PF iri kuenda kuCongress mazuva anopera ayo. And ikodzero yemunhu wose whether in affiliate organization to the party kana kuti youth league kana women's league kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Noraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musuno vamwe vakapisa maresolutions out of the 3 provinces. Kuti vari takavachipidzira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera paofirst secretary yepati. Mayouth zvinoita zvakare zvavakaita zvakare conference yavo richa conference yavo vakasarudza leadership yavo. Vakaendesa zvakare kuti kukurureka Congress kwatiri kuenda tirikutsiga zvakare vamunangaga kuti vanga vachizova mutungamiri wedu. Zvinotenderwa under the constitution of musangano wedu weZANU PF kuti paresolutions yakanarewa anogona kusapota candidate ichazenge iripo paCongress pedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlatshwayo, munoona senyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa ngavapinde zvavo.
Haiwa, isi kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato yehuku hapana chinonyanya kuda kutarisa sereki sezvamunoziva kuti haiwa ZANU PF rabato rakuenda kuti bhabhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kutikatyamadza sereki kuti ndiani apinda kana hatina kupinda ndiani. Isu president wedu anosvechanisa akangomirira anyone anenge auya mudariro. MaCitizens FA Zimbabwe ovaratidza chikoro chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isiri vatiitarisa kuti aiwa sarudziriki yagore rinoyaidzi nezvemutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda aiwa hazvinonesu kunopindana kwembudzi hatina muchato watinotarisa nendeuti. Isu tinotarisa kuti aiwa zviri pamberi ndezvipi tatogadzirira kuti vapurezidendi vedu anosechamisa vatungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, mazwa zvataurwa navaHlatshwayo munoti kudi?
Ndinosvika kuti vangatitaurira nezvemashoko vanotaurawo nekuti mumbama vanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani. Nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuo kuti ndinga baba obva atozozitiye baba taatonzita vachinhu. Saka chinhu chakadai chese isinot in organization in any manner but it's a mob thing. Saka pachiri yemob thing you cannot took off something isiri constituted as it is kutaura kuti chizotiura kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinokofuira zviri nyonganyonga. Asi tarisira kazve ZANU PF zvinoutongi hwedhisipitere zvinotitangira kubva kudhisipiti yaiko akavakavakwa masero chaivo akavakwa mabranch chaivo akavakwa kukaringa madhisipit akavakwa tikaenda kumaprovinces akavakwa tikaenda kumanational executive emawinzi akavakwa takuenda kucendral committee iri kuvakwa futi zvakare cendral committee sezvinoita kucongress vatinoendesa yapresident. Zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pautongi hwedhisipitere hwamakamutataura huyo. Zvinoava vasina kusarudzwa vanokukarukwa vongomira kuti ndiindaangana vana kusasai nokudzidza kwavo vakaita vatongomira kuti ndizvozvo ameno.
VaHlatshwayo, mazwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
Ukaona nevatidzani hakushuriri everyday kuda kuona kuti baba vepane mjeu vakatokeira jei vari kuitei
Aiwa, tinotenda zvikuru avanga vari vaClifford Chacho ayo veTriple C manzwa kuna vaGilbert Dzikiti veZANU PF tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndimwenyu Blessing Zulu Dream Washington DC. Ndokusiyai mina ndinotungamirira Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayizivuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ungiselizelene wakwalijiditala kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolitiki ngenxa kubona kona kufanele ke afunde umthetho.
Ibandla le-Triple C lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edale lePhalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chieza Dana. Abatshutshisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abatshutshisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abatshutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane eBosted Beef. Kubika uEzra Chisaswanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthini emitsha yokuhliza inkomo yakulezi nsuku ASCSC wobulawayo elethwa ngabenkampani yeBosted Beef yaseBhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni komsebenzi wale inkampani. Umsela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eleZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Is here to stay and will never again go into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini asoze izizwe njengalokhu okwenzakala kuqala. Emehlweni ekhishisa sikhanya. Lokhu kuzenza isigaba lesi sithuke kube lemisebe. Namhlanje sijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha iBosted Beef Coal Storage Company.
Umphathintambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkangele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor eyokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe cwayize ivuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonkeni.
Ikampani yeBosted Beef yefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane seBhilithane umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Change of regime here, we enter into a
Ezinye izisebenza e-CSC engakavalwa sezikhathiwe kule company entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Eco Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Eco Storage sizavulwa. Abafana sibachiye sibafundise umsebenzi. Sendizi ukuthi impendulo yakho. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi. Ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje. Funa ukuthi siya lathi sisebenze ama 2-3 years siye sifundisa abafana ukuthi company ibanjani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi CSC iyavula lesihofu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka. At least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-programs asebenze kuhle.
Ukugugudeka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Coal Storage Commission kwenza lenkampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje inkampani yeBosted Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo eMaswingo, Chinoyi, Marondera kungakudala. Imaresito 7 ngobulawayo igama lami ngeze Jesus Bar.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime esidungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. Umaere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka 2023. Umaere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepa umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C, umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Ngendaba yokuqala ukuphakamisa nokuedela amaloya ke amakhulu kwanencedise ke indaba yokubana ke ethole ke imibhasi yabo. Kwesibili nokunakekela indawo zewelfare.
Ukuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake ke abanye abantu abo Anton Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo Besaba abayazakalayo nendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo isizalwa zeZimbabwe. Kodwa ke into esitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa yokubana ijudicial akufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yama-constitution ngenxa yokubana bona kufanele ke abhode umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Sibancedisa ngakhangela ke kulo munye ke ozale umntwana ngamalanga adlulileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngoba kusaphila kodwa ke umuntu onamabhizinisi wabanjwayo engilani le ndawo esazenzakala ke enyakusine. So ke yikho okunye esikuncedisayo le ndawo zokubana ke sincedise ngokuhla.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziva ngomsekeli wesikhulumeli se-Triple C. Umkhuhlane wesihudo uvikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanje khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 belawo. Ikhansili yaleli dolobho ivika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ohojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka. Kodwa okusidanyisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana ma bezalwa bekhula bethole ama-vaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi ama-church anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osoqhamuka koBulawayo ngingambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le-councilor ayilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bayavala nini bavule nini. Uyathibona besithi yi-72-hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke, and impompi nxa amanzi evuya khwamphana vele irust yona leyo, izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi ayasivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le amanzi ungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana le-councilor yakoBulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yi-council kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa ngusenator weDelaware umnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla lo mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe kanye lo mnumzana Raila Odinga oyencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolukhetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano umnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya umnumzana Wafula Chebukati sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kathi bona sebezinamajanelayo bese beyayangeka. Ngikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekehla ngothi bababone bobabili babezwe ukuthi baphethe endaba thile ethini uwenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamaselela umuntu othile. Kanti-ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumkani. Kuyahlupha lokusuka kwenzo abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamashu. So kubalulekile ukuthi bame eceleni, mabe ngamangeceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner isola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni induku loxoxa kuyowelaphi kunzima ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngubani. Laba bantu bebengujikile obhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo kuphela lowo muntu akhethe ukumpha lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani osenator baphume njani nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama MP amanengana namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesiamakikuyo okuyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuqala kungenzeka luqhamuke udlame kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona udlame. Lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngojikile obhanqa kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. amagqwetha amela amalunga e-TCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awukutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezano PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abayeqe umthetho banama-rights wabo. Kufanele ukuthi ama-rights lawo alandelele. Irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ba-situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma kuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. Ungabi nokukhetha. Ungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalethe nathi udaba kona.
Udaba lolu olabantu ababoshayo lolu. Ikuthi asilukhangeli ngendlela omele ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obothwayo ebothwa okuqala ibail into alelungile layo obana aphiwe kusho siwa lo muntu othi ebothiwe aphiwe leyo bail abuyele futhi ayidala icala elifana nayo kube liphonde lifanane futhi konabo kusuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho kusuka khona sifike ku-case enjengale ekababa u-honorable uJob Sikhala ukuthi why vele ephiki bail watshela lokuthi ku-bail condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence waphuma laphana nangu osekwenza futhi njalo kwapha so khona phana ke nxa inkantolo isikuncisa i-bail bese ubona into ayikuhlukuluza kukanti ke hayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi wena when you are given i-bail uyaphiwa ama-condition ungawephula ikhodi lalo ilungele lokuthi ikuncisa i-bail nxa usuphenduka okwesibili.
Ngiyakuzwisisa lokho baba Kholiti. Kulokuphathwa komuntu okobuntu, lokuphatha umuntu okwenyamazana. Yikho esikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya. Ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze, bagqoke kahle, baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona, kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi, lokho baba Kholiti angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Isiboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona okukhuluma ngakho sibonile uwajajena owe-ZANU PF. CM Nkantolo egqoke isudu sibili, kodwa labo phela uJob Sikhala sibakhalele sibili, yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khona bongena Kholiti.
Laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakantita ivelela kokuzakhi. Izakhi iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi zingakwazi ukuthinta. Enxela yizikhuma sorayi uthe gqoke zangabi ezakhona le eChikurubi. So ayisiko imbeda uhamba njani bani. Loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginje ngangivumelani lako sibili. Yinto embi kakhulu yena. Umuntu engabulalanga ngasho njalo engasho ukuthi umuntu useyi-threat yona usengabulala. Kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le. Lokhu akuladaba vele andiye umthetho wangkona.
Nkomazana khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith. So kujoni khonokho?
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile, sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwa ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholiti ngena khona pho ba
ufaka insimbi ezinyaweni okwada mina ngathi kuvela ngapi. Kuze kugcine kungikhumbuza ukuthi ona yazi ngiyakhumbula nge-election enzekaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi kona i-highest number ema-voters endaweni yana eChikurubi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable tendayibiti.
Umnumzana Joseph Chuma ngowe-ZANU PF Central Committee. ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana nomthandazo unkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.